Nhasi tichange tichisangana makurukota EMDC National Executive Council. Taakusvika panguva yekuti tichipedzisa zvirongwa zvekongresi. Taakusvika panguva yekuti tichiinda kugungano guru redu rinoitika pamakore mashanu ega ega. Saka tiri kuwana nhoroondo yekuti kugweru vamira kutigamuchira zvakadini, toinda takadini, vachenge vachiinda vanenge vachigara papi, tichange tichiita malogistics, tichipuwavo panevo vangava nezvichemo pane mamwe makongresi akaitika zvinenge zvichinzwika, tichangevo tichitarisa nyaya dzemathematic committees tichinzwa maripoti ekuti vanhu vari kuda kuti tidini pakugadzira kongresi yedu, sezvamunoziva kongresi inobuda nemaresolutions kana zvitenderano. Zvitenderano izvozvo zvinofanirwa kubva muvanhu, saka zviri kuuya zvichibva muvanhu. Taakutarisawo kuti tichihwa ripoti kune vaya vachatigadzirira maelection. Tine makurukota akasimba chose vari kukwikidzana, vanga vachiita madebates anova ivo kutaurirana vachiudza vanhu vachipenengura zvavachada kuitira pati nenyika. Tichange tichireceivawo vanobva kunze kwenyika, hatisati tataura mazita nenyaya dzeprotocol, but kune mapati akasiyana siyana achange achitishanyira vachifamba nesi murwendo rwatiinarwo pakongresi yedu ishi.
Nyaya yekuda reredzimhosva yakatarwa masvondo maviri apfuura, pane chaingakanganisa here kongresi yenyu?
Aiwa iyi haikanganisi kongresi yedu, magweta edu ari kushanda nayo zvakanakisisa. Asi kongresi yedu haivhariki nani nani zvake, nokuti inoitwa after makore mashanu. Tisu pati yega yakaita kongresi yayo every 5 years kubva tichiumbwa. Hapana gore ratakatadza kuita kongresi. Hakuna ani nani zvake ane simba rekumisa kongresi yedu, nokuti kana tikaimisa iyoyo tinenge tisisina musangano. Musangano wedu unosangana gore makore ma5 pachirongwa chinonzi kongresi, hachimisiki.